Nasi chikwata che triangle charo achenikut 5-1 kurakiza kuti chakuenda kuma semifinals echibuku super cup yezve ndezvekutanga kuti chinge chichienda kuma semifinals vawana magoals avo kuna Ralph Kaondera agoesa kaviri kuzoti Collins Dua agoesawo na Russell Madamombe naye uye akripa Murimba saka triangle yakuenda kuma semifinals. Dynamos yaiendawo kuma semifinals kwanga kuri 1-1 pafull time payanga ichitamba neHerentals. Dynamos yagoesa nemufana uyanonzi Quality Kangadze kuzoti Herentals yagoesa penalty yafa kuna Blessing Maunganidze asi Dynamos yazohwina kuma penalties yahwina 5-4 saka triangle neDynamos zaienda kuma semifinals.
Ko mitambo yakatambwa neZuro yakafamba sei?
NeZuro Harare City yatotora mukombe wechibuku Super Cup Gatu yakwanisa kuti inge ichirowa Highlanders ne 2-0 kwagoesa Wilfred Muvirimi na William Manondo. Manondo zvakurakidza kuti since 2014 ichitanga chibuku Super Cup iyi agoesa 13 goals vakuenda iyezve kufinal vafana veHarare City. Kuzoti Caps United yaita mangange 0-0 nechikwata chechapungu ikoko Ascot kugwero asi Caps United yakuenda kuma semifinals nekuti yazohwina 5-4 pamapenalties. Saka mateams atoenda kuma semifinals anoti iwo Harare City, Triangle kuzoti Dynamos iyezve ndo matimu anenge achienda kuma semifinals chibuku Super Cup.
Masemifinals aya achatambirwa kupi uyezve rini?
Masemifinals asati taziva kuti achatambira kupi iyezve draw isati yaitwa asi achatambwa musi wa 28 October date ndo ratinonyatsoziva asi tinotarisira kuti ange ari masemifinals anonakidza kutarisa. Triangle iri kuita zvakanaka mazuva ano. Dynamos iri kustruggle asi yapinda musemifinals saka inogona kuti inge ichiita anything. Caps United haisi kutamba mushe mukana mukuru wokuti inge ichiwanawo kapu yechibuku Super Cup. Kuzoti Harare City itimu yagara ichitamba mushe muSuper Cup. Vane 2 titles yezvivo vakambosvika kune imwe final saka vakatarisira kuti vange vachitamba zvakanakisisa.